manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuguro gumiguru 4/2021 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro.
Manyu applicants varoda kuapply vari kuda table. Vana apply ku housing department. Vaapply ku housing department. Housing department ndiye inopa matable. Ndomashandira atiri kuita at the moment.
Batore ZANU PF Manicaland ropomerwa mhosva yekuda kumanikidza kanzuro yeguta remutare kugovera nhengo dzaro misika.
Hachitiko ichi chatora nguva yakati kuti moto uchingotsva pasina mapurisa anga auya. Vaiti vanomirira kuti vaite zvokukumhangairirwa kuti kune zvaitika. Saka mapurisa tingati azouya pazvinhu zvaitika kuma3 vanhu vakaziva kuma4-5 asi mapurisa azotanga kusvika kuma11.
Donje rakawanda rotsva nemoto kuChipinge. Mutungamiri weMDC Alliance vanoswa nechamisa vanowandudza utungamiri wemacommittee National Standing Committee pamwe neNational Executive webato ravo danho rinonzi nevamwe kusimbisa bato rinopikisa iri pamberi kwesarudzo dza 2023. Ghana yodaidza vatambi vose vane mukurumbira pamutambo wakakosha neZimbabwe Warriors World Cup 2022. Injo mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi maviri nevanomwe kana kuti 4,627. Vanhu makumi matatu nevashanu vakabatwa nechirwere ichi zvasiya vabatwa nacho kusvika pari zvino vave zviuru zana nemakumi matatu nechimwe zvine zana nemakumi maviri nevapfumbamwe kana kuti 131,129. Pavanhu vakabatwa nechirwere ichi nezuro vashanu vana vechikoro. Vanhu mamirioni matatu nezviuru zana negumi nechimwe zvine mazana masere nemakumi masere nevashanu kana kuti 3,011,885 vabayiwa nhomba yeCOVID-19 kekutanga. Vabayiwa nhomba yepiri vave mamirioni maviri nezviuru mazana matatu negumi nezviviri zvine mazana matatu nemakumi matatu nevanomwe kana kuti 2,312,337. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamirioni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana nhomba yeCOVID-19. Bato reZANU PF mudunhu reManicaland riri kupomerwa mhosva yekuda kumanikidza kanzuro yemutare kuti igovere vechidiki vebato iri misika yekutengesera kunyangwe dzimwe nhengo dzacho dzanga dzisina kunyoresa zviri pamutemo sezvinotarisirwa. Izvi zvinonzi zvakaitwa kubudikidza netsamba yakanyorwa negurukota rinoona nezvedunhu reManicaland amai nokutula Matsikenyere kukanzuro yemutare. Lweda Mumoyo anotipa nyaya inotevera.
Tsamba iyi iyo yakanyorwa musi wa14 Chikunguru inoti kanzuro yeguta remutare inosungirwa kupa vechidiki vebato iri vanosvika zana nemakumi matanhatu nzvimbo dzemisika yekutengesera panzvimbo yechidzere market. Meya weguta remutare vaBlessing Tandi vaudza Studio 7 kuti vakatambira tsamba iyi asi vakati zvinonetsa kupa misika vanhu vakawanda vakanyorwa mazita.
Tsamba yakabva kwaminista takaiona ende tikaiconsiderawo sekanzuro iruramiro yeboka roga roga apa vanenge vari panoungana kuti vange vachikwanisa kuuya kuzokumbira rubatsiro rwa ma services kubva ku kanzuru ende isusu pavakanyorawo takaiona tikaigamuchira tikaikonsidawo dambudziko ratakaita nayo nderekuti pavanhu vose vakanga vakanyorwa palisti iroro takaona vanhu vanenge vaviri kana vatatu chete vakanga vakaregister on our waiting list saka painge paine dambudziko rekuti tikwanise kungoona kuti tingavabatsira sei but tinozama nepatinokwanisa pese kuti tivabatsire maererano nemutemo yatinenge takaisa isusu yema allocating policies edu
vati vachangoita sezviri pamutemo kutanga kupa vakanyoresa
allocator munhu anenge ari pa waiting list redu uye hatitangiri kuneve kumusoro tinotangirawo nemavakatanga kuregister tichiendawo vakavachiregister nezvimwe zvakadaro
amai matsikenyere varamba mashoko ekuti vari kumanikidza kanzuro kugovera nzvimbo dzekutengesera kunhengo dzebato ravo
taona maflea market avo tikaona kuti kunosara mamwe kunze kuti pane aya ari kusara pama additional zamaita tipa ivo mayuti kwete vemushangano wedu kana kuti vemushangano wendc mayuti ezimbabwe chivapa ivo ngozi ndovangova mabasa kwese kwese ndokubva tagara mushangano wacho takati meya nechiuku neni nemaofisa zvangu kuno ndokubva tabvumirana kuti vachazovaka saka ivo vanga vasati vavapa but mayuti pate zvavo akaona vamwe vaakupiwa akabva abvunza kuti ko 160 dzemuziya dzaapapi ini ndokubva ndati regai tidini tiengese iri tsamba kukansel just to remind because vanhu vanowandirwa zvinogona kuwana but kuita amtwist tingangovaita amtwist sei
asi mutauriri wemdc alliance inotungamirirwa navanelson chamisa mudunhu remanicaland vadavid panganai vanoti unjire uhwu hwagara huchiitika kubva kare mumatunhu ose munyika
tinotarisira kuti malocal authorities ndo vane simba ndo vane vakapiwa basa rekuti vange vachiregularize mashandirwo apanofanira kunge pachiitwa asi kuno kwamutare tiri kuzviona kuti kune vamwe vanofunga kuti ivo nokuda kwesimba ravanenge vakawana muwaniro wavakariita vanofunga kuti vane kodzero yokuti vange vachisevenzesa nzvimbo dzinobhadharirwa nemacitizens ese mutavindi kuti dzishandiswe vari voga
mukuru wesangano revatengesi vemutare informal traders association mita vaitai kariparire vanoti hapafanirwe kuitwa zvetsvete vakakurudzira vanhu kuti vanyorese sezvinotarisirwa
mumwe munhu wese akagara pachidzeri is going to get this table or a table back onga paari paari manyu applicants varoda kuapply vari kuda table vanoapply kuhousing department vaapply kuhousing department housing department ndiye inopa matable ndomashandiro atiri kuita at the moment
makakatanwa aya akonzera kuti musika wechidzere open flea market waifanirwa kuvhurwa mwedzi wapera unononoke kuvhurwa musika uyu unokwanisa kushandiswa nevatengesi vanosvika mazana matanhatu nemakumi maviri nevana kana kuti 624 ndakamirira studio 7 mamutare ndini Loida Moyo
vamwe vagari vemuchinoi vanoti havasi kufara nedanho rakatorwa nekanzuro yavo rekurambidza kushandiswa kwezvidhinha zvepachuru kuvakadzimba asi kanzuro inoti vari kugadzira zvidhinha izvi vari kusiya makomba nekutema miti yakawanda nunurai jena anotipa nyaya inotevera
kanzuro yechinhoi yakazivisa svondo rapera kuti kushandiswa kwezvitinha izvi kunofanirwa kupera musi wa31 zvita gore rino ichiti zvivakwa zvose zvichasvika musi uyu zvisati zvapera zvichaputswa mumwe mugari wemuchinhoi uye vakambo vekanzura vawiri nyambe vanoti danho rekanzuro iri rinosiya vanhu vakawanda vasina mabasa uye zvinoratidza sekuti kanzuro iri kushanda nekambani yezvizvagwa zvekuchina izvo zviri kukanya zvitinha pedyo neguta iri
Zimbabwe become a Chinese colony because what it is ndokuti vari kuti kana vanhu varambidzwa kuita zvine munotenga zvitinha kupi machina ndo the only people vanenge vachinzivo ndo varikukanya zvitinha zvofambita sei chivaka muno mutown which is wrong
mumwe mugari wemumusha unogara veruzhinji weruvimbo vatsaimo kanyoka vanoti nguva yavapiwa kuti vapedze kuvaka vachishandisa zvitinha izvi shoma sezvo vasina mari yakawanda yekutenga zvitinha zvacho Dano rekanzuri iri rachoropodzwawo nevamwe vanorarama nekukanya zvitina muchinoi amai Monica Mapfunde Matsva.
Ndingatoti kubva mararamiro angu nepropati yangu yandinayo nekuendesa kwangu vana kuchikoro vezvese mari yangu ndeyekuzvipangu pacho ndinongona kutochikana mvura yakunayo daichozvo kuti ndiendea kuita kukamisa musika kaya panongonzi mvura yapirofuti kunayo pirofuti muzvidhina mu saka ndozvokungondiraramisa.
Amai Mapfunde Matsva vanokurudzira kanzuri kuti ivape nzvimbo yekukanyira zvitinha vachibhadhara mutero. Asi meya weguta vagare kaidendera vanoti vakatora danho iri mushure mekubhadhariswa mari yakawanda nebazi rinoona nekuchengetedzwa kwenharaunda kana kuti Environmental Management Authority EMA.
Mari dziri kuchajwa neEMA kumakomba ari kuchera vanhu kusango kwavari kukanya vanhu havasi kuzviona zviri kuchairwa mumakamwa vanhu vachisiya makomba. Kana vanhu vasiya makomba ikoko EMA pairi kuuya haisi kuenda kunoita face maindivido iri kuuya kuzoita face kanzuri ichizobhadhariswa nendirini mafaizi neEMA.
Vadendera varambawo nyaya yekuti vave kushanda nezvizvarwa zvekuchina izvo zviri kukanya zvitinha pedyo neguta ravo.
Kune rimwe divi vanhu vari kuona kunge kanzuri yaakushanda nemachina, but my own side it is an opportunity to the people of Chinoi kuti kune vanokwanisa kukanya even maconcrete brick vanokanya vachitengesera vanhu vachada kuvaka. Kune vanodawo kuitawo machina izvozvo kukanyawo zvetinga zvemhando yepamusoro zvinodiwa vanototangawo kutoita that opportunity vachitowanawo mabasa vachigadzirira vamwe vanhu mabasa vachitotangawo maprojects akadaro zvichienda mberi.
Mukuru mubazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwenharaunda muino remashonaland west vamunyaradzi Nariswa vanoti danho ratorwa nekanzuro yechinhoi rakanaka zvikuru kana zvichitariswa kuparadzwa kwenharaunda. VaNariswa vanoti pamusoro pemakomba ari kusiyiwa nevari kukanya zvitinha ari kuzokonzera kufa nekukuvara kwevana vanenge vawiramo, vanhu ava vari kutema miti yakawanda inodiwa pakupisa zvitinha izvi.
Danho rakatorwa nekanzuro yechinoi rekurambidza rokumisa kushandiswa kwezvitinha zvinokanywa atingati muchirungu mafabrics. Danho rakanaka zvikuru. Tanoonawo zvakare kuti nyangwe miti chaiyo nzvimbo ikoko akuchina.
Zvidhina zvinogadzirwa nevanhuwo zvavo zvinotengwa nemadhora $35 pachiuru chimwe chete zvichienzaniswa nezvinogadzirwa nezvizvarwa zvekuchina zvinoita masenzi $50 emari yekuamerica chimwe chete zvichireva kuti $500 ekuamerica kana kuti US$500 pachiuru chimwe chete pozoita mari yekutakurisa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Donje rakawanda zvikuru rinonzi ratsva pamatura eparogeti kuchecheche kuchipinge mushure mekupiswa nemoto usati wazivikanwa kuti watanga sei. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kana vakuru vekambani iyi sezvo nhare mbozha dzavo dzanga dzisiri kudayirwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata mukuru wesangano revechidiki vemunharaunda iyi replatform for youth development vaClaris Maduku.
Zvaitika nezvekuti pamuka vanhu mangwana nenhasi musi weMonday 4 October panga pachitsva Donje kambani yeParogate idepot rinochengeta Donje. Varimi kuchisumbanje chinyangwa kwamatikwa nenharaunda dzakati kuti kuno kuchipinge South vanorima Donje Sterling ndoko vanenge vachiendesa Donje ravo pavanenge vachitengesa. Ndo Donje racho ratsva ratsva zvekuti zhinji ranga riripo havarina kukwanisa kuita ari sefa. Pambouya vanodzimura moto kubva mukambani yeGreenfield asi vautadza zvekuti vatadza kuchengetedza mabhero aya atsva akawanda Sterling.
Pane mapurisa here auya pachiitiko ichi?
Pachitiko ichi chatora nguva yakati kuti moto uchingotsva pasina mapurisa anga auya. Vaiti vanomirira kuti vaite zvekupumhangairikwa kuti kune zvaitika. Saka mapurisa tingati azouya pazvinhu zvaitika kuma3 kavanhu vakaziva kuma4-5 asi mapurisa azotanga kusvika kuma11.
pataurwa here kuti moto uyu watanga sei?
Pari zvino hapana taakuziva kuti chii chiikuitika, nekuti moto watanga usiku. Vanochengeta pamasecurity guards anoti azotanga kuona moto uyu kubudikira kwawo kuma4 asi moto wanga watofamba zviri kuenzekana richitsva. Hariche zvinoita miti rinotsvanetsakati. Zvingangodero pane pfungwa mbiri dziripo. Wekutanga ndeyekutiwo pamwe yatingati human error, pane angangoitawo mistake pamwe anga achiputa fodya odonhedzawo chikuchani chefodya chongodonhedza asi asina chitarisira. Asi imwewo nzira isu sevanhu vanogara munharaunda tinozivawo zvimwe zvitemo zvine vagari vari munharaunda iri avaparogeti vanenge vachifungidza kuti pamwe pane mari dzavichiubhadhwa zvakanaka. Nedonje iri idonje riri papurogiram yapuresident yepresidential zone scheme yavanenge vachipa vanhu mbeu vozoti kune vanhu musatenge vari kunze kwekoti kuasi kana vakupa vanhu mari dzavo vanenge vakuvapa ari magrosaries pamwedzi mwedzi yongu vanopiwa mafuta kana kupihwa zvinhu zvavanenge vasingakwanisi kuzoshandisa panewo maeconomic activities avo amwe vanhu vanenge vachitati vapihwe mari vozozvishandisira vega.
Pane gakava here pakati pevarimi nekambani iyi?
Pane gakava zvekuti kuchakwazoita donje iri pane vanga vakanyora notice pagedhi rekambani yeparogeti vachitoda mari dzedu, kana mukasatipa mari dzedu donje renyu richamuka rakatsva. Saka nekudaro pane fungidziro yekuti pamwe threat iyi ndo yazoshandiswa nevamwe vari kutungamirira kambani iyi ndevekuchina.
Mukuru wesangano revechidiki rePlatform for Youth Development vaClarice Maduku vari parunare kuChipinge naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa, Svondo Rapera nechishanu vakavandudza utungamiri hwemakomiti epamusoro mubato ravo eNational Standing pamwe neNational Executive. Danho rinonzi nevamwe rakanangana nekusimbisa bato rinopikisa iri pamberi pesarudzo dza2023, asi vamwe vachiti vari kuzvitenderedza nevanhu vavo. Vamwe vanonzi vakapinzwa muNational Standing Committee vanosanganisira vaLast Mayenga Hama, avakadomwa semunyori anoona nezvegwara remusangano kana kuti Policy and Research, vachitevedzerwa naamai Jasmine Tofa. VaMayenga Hama vakaita makore akawanda vari muusungwa vachipomerwa mhosva yekuuraya mupurisa vaPetros Mutedza, asi vakazochenurwa nematare edzimhosva. VaDaniel Molokele vakadomwa kuve mutevedzeri wemubati wehomwe kuchitiwo vaOstalos Siziva, vachidomwa kuve mumwe vatevedzeri vemunyori anoona nezvekubudiswa kwemashoko chigaro chaive navaClifford Hlachiwayo. VaHlachiwayo vakapiwa bazi idzva rinoona nezvezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kana kuti Diaspora Affairs and Operations. Vamwe vakapinda muNational Executive Committee yeMDC Alliance vanosanganisira vaPromise Mkwananzi, vaJuelin Siwanda, vaJames Gumbi navaCaston Mateu. Mutauriri vavaChamisa Dr. Nkululeko Siwanda vati vanga vasati vave kukwanisa kutaura nezvenyaya iyi sezvo urongwa uhu huchiri pakati huchienderera mberi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya.
Kuchinja nhengo dzebato kana dzesangano chinhu chakangonaka, nekuti unenge uchiunza pfungwa itsva. Zvatinoona ndezvekuti MDC sebato rematongero ezvenyika riri kutsikidzirwa nekusanditsirwa neZANU-PF. Saka zvakangonakawo kuti varatidze kune vanovateverera nevanovatsigira kuti vachiripo uye vachiri kuedza kuti vachinjinure nekugadziridza zviri mubato mavo. Saka ndofa chinhu chakanaka kunoona kuti vamwe vacho vanhu vatsva vasati vakwegura, vamwe vacho vanhu vanga vachingozikamwa kuti variko, asi zvichingoratidzawo kuti vaChamisa vakuda kuti vange vachisimbisa bato ravo nekuisa nhengo itsva. Zvinoratidza kuti aiwa ibato rinorohwa nyora dzichiri kubuda ropa.
Pane vamwewo vari kuti danho rekuumba musangano pamberi pesarudzo dza2023 nevamwewo vari kuti aiwa ndere kuzvipoteredza nevanhu vari pedyo navo, munoti
icho ichokwadi? Kuti kana bato reMDC Alliance richigadziridza richisa dzimwe nhengo. Ika zvakanaka kuti vakatarisa kakutsarudzo, nokuti kana vakatarisa sarudzo ya 2023 hausi kuda kutarisa sarudzo ya 2023 una maplayers masharo kana team ichienda ku World Cup Dubai 22 national team gaindi une maplayers anenge matsva vachisanganisa experience ne youthfulness. Saka handifungi kuti chinhu chakashata.
Takaonawo vachamisa vachiparura chigaro chitsva kana kuti bazi idzva re diaspora affairs. Zvii zvamungataura pamusoro pechigaro ichi?
Zvakanakawo nokuti zviri kungofungidzawo vatsigiri veMDC vari kunze kwenyika kuti aiwa bato ravo richiri kuvarangarira.
Vanongorora zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vari Joyce Ngwenya vari parunhare neStudio 7. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kunyange hazvo nyika yeBurkina Faso yatarisana nedambudziko rekusagadzikana rakonzerwa nehondo, mumwe murume ane unyanzvi munyaya dzemakombiyuta kana kuti web developer vaBeni Nombre vari kushanda zvakasimba padandemutande reFacebook kuti vaburitsewo rimwe divi renyika iyi rakanaka kuti vakwezve vashanyi vekunze vakakosha mukusimudzira upfumi hwenyika iyi. Kusagadzikana kwemunyika iyi kwapa kuti hurumende yeAmerica nedzimwe nyika dzakabudirira dzikurudzire zvizvarwa zvadzo kuti zvisashanyira nyika iyi. Nyanzvi munyaya dzezveutano zviri zvizvarwa zveAmerica vaJeff Julius navaAdam Patapotian ndivo vahwina mubayiro wakakosha zvikuru weNobel Medicine Prize. Vaviri ava vanonzi vakanyatsojekesa kuti zvinofamba sei mumuviri wemunhu kuti anzwe kupiswa kana kutonhorwa. Iyi nyaya yanga yatemesa nyanzvi munyaya dzezveutano musoro kwemakore akawanda. Makwikwi aya ari kuenderera mberi kusvika nemuvhuro. Nemuvhuro ndopachadomwa vakakunda munyaya dzechemistry uye kunyorwa kwemabhuku nezvimwe. Sangano reZimbabwe National Practitioners Association unova mubatanidzwa wevarapi vechivanhu, maprofita, vafundisi nanambuya nyamukuta vanodarika mazana matatu riri kukurudzira nhengo dzaro kuti dzisadeure ropa nekupa vanhu mishonga yekuromba. Kuoma kwaita upenyu nekuda kwechirwere cheCOVID-19 kunonzi kwaive kupa vamwe vanhu kuti vauraye vana vadiki kunyanya nekuda kuromba. Kirimu Dzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wesangano iri Bishop Cuthbert Nyaruvende vanoti nhengo dzese dzezinipa dzinofanira kuita basa rokurerutsa matambudziko nemarwadzo anosangana nevarapwi vavo, kwete kuzovabatisa mishonga yezvikwambo izvo zvinozoparadza mhuri dzavo.
Kune nyaya dzisingafanirwe kuti dziwanikwe kumunhu anonzi murapi, kuti kana uchida kupfuma iwewe toda musoro womunhu kana mabody part imhosva pamutemo wemuZimbabwe. Uyezve hakuna dare rinoda ropa kana rinoshandisa ropa rinoshandisa kuchekeresa munhu. Nauya ndiri kutaura yakabva nekwamanikaland, kwainzi kune vanhu vaibatwa vamwe vachiurayiwa, asi zvizonzi kune n'anga dzadziri involved panyaya idzo. Saka kwamuri imimi takatoendako tikanoita meeting kunyanga nenhau iyoyo. Saka ndiriuti kwamuri imimi varapi musafe makainvolvwa panyaya yekuchekereswa kwevanhu. Hakuna chinonzi chikwambo chinopfumisa chinoda ropa zvichiitwa nemimaprofita kana neming'anga. Budai mazviri mubude munyaya idzodzo, hatidi kuzvinzwa.
Mutevedzeri waBishop Nyaruvende amai Sarudzai Jaravaza vatsinhira vachiti mabasa ari kubatwa nedzimwe n'anga haakuridzirwe.
Kana paine anga ine pfungwa yekuti nhasi ndoda kunocheka nhengo yemuiri kuti ndigone kupfuma, ngaazviregese. Kana paine mumwe anga chifungwa kuti ndikatora musoro wouropi hwemwana mucheche ndokuti bhizinesi rangu rifambe, ngatizviregesei. Mukazocherechedza makuenda kumashuro vanhu ivavo vari kufa vari marombe.
Constable Pride Govo vanoshanda paRoadsville Police Station vari kuVictim Friendly Unit vanoti dzimwe tsika dzechinyakare dzakanangana nevanasikana hadzichafambirane nemutemo.
Mwana kana ari mudiki jera rokuita nhumbuka ririko rokuti mwana mufanange ane nhumbu. Mache kana mwana ane 13 years kusvika chaiko anonokuta nemwana haazivi.
munyori wedzidzo musangano revarapi vechivanhu reZimbabwe National Traditional Healers Association ZINATA, sekuru Prince Mutandi Sibanda, vanoti sangano ravo haribvumidze nengo dzaro kudeura ropa remunhu. Sekuru Sibanda vanoti kana kuchine nganga dziri kuti dzinoda kusanganisa mishonga nenhengo dzemunhu, veruzhinji vanofanirwa kumhangara kumapurisa nechimbi chimbi. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvemagariro evanhu dzinoti nhamo yekusaenda kumabasa yaunzwa neCOVID-19 yave kupa kuti vamwe vade kuromba. Mapurisa ane nyaya dzakawanda dzaari kuferefeta zvikuru dzekupondwa kwevana paine fungidziro yekuti vanhu vanenge vachida kuromba. Ongororo yakaitwa nebazi reutano yakaratidza kuti vanhu vasere kubva mugumi kana kuti zvikamu makumi masere kubva muzana vanoshandisa mishonga yechivanhu nepamusana pezvikonzero zvinosanganisira kutevedza tsika dzechinyakare pamwe nekushaya mari inodiwa naana chiremba kuzvipatara. Ndakamirira Studio 7 kuHaka Game Park kumasasa muHarare. Ndini Kiri Mudzamiri.
Munhau dzemitambo. Vamwe vatambi vechikwata chemaWarriors vari kutanga kusvika muGhana nhasi kugadziriro yemutambo wavo we-2022 World Cup nemaBlack Stars uyo uri kuno mugovera. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Maneja wemaWarriors vaWellington Mpandare vaudza Studio 7 kuti captain wechikwata ichi Knowledge Musona nevamwe vari kusvika muGhana
mukomana achatanga kusvika kuGhana, ndi Knowledge Musona achasvika nhasi. Vazhinji vachasvika mangwana. Vari kubva kuZimbabwe technical team na Raman Kutsanzira. Masha Munetsu uyo akabva kuFrance akasvika paweekend muZimbabwe, tichasimuka naye. Na Kelvin Madzongwe ndo vachananga kuGhana mangwana nechipiri, tichisvika musi iwoyo nechipiri zvakare.
Mutambi achapedzera kupinda mukamba ndeTeenage Adebe anotambira Houston Dynamo kuAmerica, uyo achabatana nevamwe neChina. Aimbove murairidzi wemaYoung Warriors Lloyd Gove anoti Zimbabwe ine mbiri yekutamba zvakanaka kunze kwemusha.
Unhu hwavo ndewekuti kana ari pamusha dzimwenguva vanotatarika, saka vanokwanisa kushamiswa neZimbabwe nekuti havanyatoiziya. Ndinovimba kuti tinokwanisa kukunda.
Mubati wepagedhe weMaWarriors Washington Arubi anoti vachaita nepese pavanogona kufadza chaunga chiri kuvatsigira.
Vari kugara vachingotaura nesu and vari kuti motivation every day, vari kutaura nesu pamafoni zvese chichi, and tiri kuona even nekusapota kwavari kuita pamasocial medias zvinotipawo confidence kuti tipushe tiwafadze.
Ghana seZimbabwe yakadzinga murayiridzi wayo Charles Akuno ndokudoma Milovan Rajevic wekuSerbia. Vatambi vane mukurumbira munyika iyi vakaita saThomas Partey weArsenal, Jordan Ayew weCrystal Palace naMohamed Kudus weAjax vadaidzwa kumutambo wakakosha uyu. Zimbabwe ndiyo iri pasi pasi mugungano rezvikwata zvina nepoint imwe chete kubva mumitambo miviri. South Africa ndiyo iri kutungamira gungano iri nemapoints mana, ichiteverwa neGhana neEthiopia idzo dzine mapoints matatu. Chikwata chimwe chete chete kubva mugungano iri ndicho chinoenderera mberi nemakundano aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Live talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa mukurwisana nedenda reCOVID-19. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 chibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175-7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Bazirezvo utano runoti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro. Bato rezano PF kumanikaland ropomerwa mhosva yekuda kumanikidza kanzuro yeguta remutare kugovera nhengo dzaro misika. Donje rakawanda rotsva nemoto kuchipinge. Ghana yodaidza vatambi vayo vose vane mukurumbira pamutambo wakakosha neZimbabwe Warriors weWorld Cup 2022. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC.
Sokuizika ndisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo lenkulu kustudio 7 ngomvulo mhla ka 4 2021 ngupraxitis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje. Abantu bakubulawayo bamanyene labanye emhlabeni jikelele ekusunguleni umkhankaso wemfundiso yokulimukisana ngomkhuhlane wemvukuzane yebele ngalinyanga kamfumfu eyebreast cancer month. Abazali lababalisi bathi uhlelo olutsha olokuhlola abantwana besikolo ingxenye yokusebenza kwabo phakathi komnyaka bengakalobi imhloliso ole-continuous learning assessment soluphazanyiswe ukuqhamuka kwe-COVID-19. IZimbabwe siyenelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu 3.1 million ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu bakubulawayo bamanyane labanye emhlabeni jikelele ekusunguleni umkhankaso wemfundiso yokulimukisana ngomkhuhlane wemvukuzane yebele ngalinyanga kamfumfu eye-breast cancer month. Injongo yalo mkhankaso ngeyokukhuthaza abantu ukuqakatheka kokuhlolwa lokwelatshwa kwalo umkhuhlane kusesemasinya.
Abasila kulomkhuhlane wemvukuzane yebele abebandla lezapho baqoqe umkhosi enkundleni yebulenjini eye-WhatsApp ngokunanzelela ukuqonga kwenani labantu asebebanjwa yilo umkhuhlane. Udokotela Mildred Mkandla obona ngezemfundiso kuzapho ongomunye wabasila kulimvukuzane yebele eminyakeni engamashumi aphose afike amathathu edluleyo uchasisa ngomkhankaso abawusungule namuhla.
Injongo yayo ibikufundisa abantu ngemkhuhlane wekhensa ikakhulu umkhuhlane wekhensa yabo yevele ngoba inyanga le njoba sisazi inyanga ekhangela kakhulu umkhuhlane wekhensa yevele yabo mama. Imithi isidula kunye kumangalisayo njalo kayibonakala njalo lokunye kade sikhulunywa sikutshelwa ngodokotela okunjengama mammogram kuyadula kunye kumangalisayo njalo kakukho endaweni eziningi. Nxa umama ephuma echolosho ephuma egwanda ephuma endaweni ezijiyeneyo kuzafanele ukuthi azafika kobulawayo ukuthi azenziwe leyo mammogram ngumba eHarare ayekwenza leyo mammogram. Kungaba kuhle ukuthi into ezinjengalezo zibe khona ezabelweni eziningi.
Udokotela Mkandla uchasisa njalo ngembali yohambo lwakhe lokuhlaselwa yilo mkhuhlane.
Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu bazi ngomkhuhlane wemvukuzane. Mina ngafunda esibhedlela sempilo, ngafunda ezibhedlela eziningi elapho kwakufundelwa khona ubunesi, kodwa into yekhensa, i-breast cancer ingaqakathekiswa kakhulu. Ngiyathemba ukuthi uhulumende weZimbabwe uzaqakathekisa kakhulu ukuthi abantu babe lolwazi ngamakhensa athiyeneyo, nge-breast cancer in particular ngoba yesikhuluma ngayo namhlanje.
Unkosikazi Fopi Chikonye owahlaselwa imvukuzane yebele eminyakeni eyithoba nemibili edluleyo wasila uthi udubo yikuthi abezempilakahle labo abaselathando lezigulane.
Mina udokotela onguye waqala ukungiyi
tela ngawo umkhuhlane wemvukuzane wasuka wasengethusa lokhelo okungaphezulu kwethusa wantshela wathe nayina semphuze kakhulu so fanti nje andatha angiyenzi operation angiphe ibele angaqeda mvake ku chemotherapy nxa ngingasensise angaqeda chemotherapy useza senza linda ngoba kule list eseharare labantu abaningi nengakhulu engxenye by the time mine yami 10 ifika ngiyabe zivele sengifika kudala
uqhubeke ethi eZimbabwe indleko yokwelatshwa iphezulu kakhulu nxa kuqathaniswa lase South Africa
emntwini owangapha eZimbabwe ziphe ziphansi ngoba lapho bona ama-South Africans ababhadala khona 50 rand mina ngibhadala 136 kodwa nxa ngiyikhangela ngihlolisisa mbona ngani iyimali ephansi kakhulu ngoba ngemva kwakho khonokho ngiyaphiwa amaphilisi wonke engiwafunayo ngiyaphiwa konke nje imitshina yonke sengingene imitshina imhlobo lemhlobo kodwa bayangelapha ngingathi ibhili yami yayisifike kuma 27,000 kona ngale South Africa but abangihlukumezi bathi uza kuzikhiphela so bengisithi kwesinye isikhathi ngifake okuyi 1000 rand kwesinye isikhathi ngifake 500 kwesinye isikhathi ngifake 700 kwesinye isikhathi ngilokhu ngisenza nje njalo njalo iyazazi ukuthi ngespirit
unkosikazi Molly Richardson oseleminyaka eyisikhombisa waphepha kulo mkhuhlane laye ukhala ngendleko yokubhadalela ukwelatshwa ikakhulu emhlubulweni wemandebeleni
sithanda ukuthi uhulumende asincedise ngoba umkhuhlane wemvukuzane awusiwo umkhuhlane ophela khonapho khonapho le mithi esiyisebenzisayo iyadura ayichiphanga okwakhathesi sokuwesi ngoba si-equalile from lapho ekadiveli khona and sebefuna i-forex esingelayo besicela ukuthi singasali kwabanye bethu sasibone abanye khona le eharare bencediswa i-cancer association thina asincediswa
Umnumzana Titus Chikonye olekhosikazi lakhe elaphepha kumvukuzane yebele uthi kunzima ukunakekela isigulane.
Kulonzima nyana. But into ifunakala kuphela ikuthi kona abantu babambane. Nxa usuke wafikela ngoludabulu nje kufunakala ukuthi abantu babe ndawonye. Kunzima ukukhona. Umkhuhlane lo ngathi wona ubiza imali ezinkulu ungazani umkhuhlane o-expensive very expensive ye awuyadla yadla sibili ngoba khona njengoba kunje sitshitsha e-South Africa almost every ngathi after a month or so after a few months we are back to South Africa and the medication siyayithola ngikona ngayo kutsho ukuthi kuba lo nzima and the treatment nxa bekutreat-a futhi kutsho ukuthi abantu abangasibo bamkhona ngale bacharge izimali eziphezulu kuyedlula bona oba abantu abazali e-South Africa iza kwezinye indawo
Inyanga kaMfumfu yahlelwa ngumhlaba jikelele ukuqakathekisa imikhankaso yokulimukisa uZulu ngomkhuhlane wemvukuzane yebele iBreast Cancer Awareness Month ngoba isithe yathatha impilo zabantu abaningi njalo ayikhethi ukuba ihlasela siphi isigaba sabantu. Lumkhuhlane uhlasela omama lehlekana labo baba, abantwana, amantombazana labafana. Phansi kwalumkhankaso abantu bakhuthazwa ukuyahlolwa kungenambadalo ezibhedlela zakobulawa yo AUPH lempilo Central Hospital indikimba yalonyaka yokunanza inyanga ye breast cancer ithi buddy up to beat breast cancer uZulu ukhuthazwa ukuba abambane ayehlolwa njalo athole ukwelatshwa masinya ngimela iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
Ele Zimbabwe iselenelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu, 3.1 million ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19, kodwa abangaba izigidi ezedlula kancane izimbili babo. 2.3 million yibo asebehlatshiwe amajekiseni wonke womabili, i-first dose le-second dose. kubika abogatsha lwezempila kahle. Abazali lababalisi bathi uhlelo olutsha olokuhlola abantwana besikolo ingxenye yokusebenza kwabo phakathi komnyaka bengakalobi imihloliso ole continuous learning assessment soluphazanyiswe yokuqhamuka kwe-COVID-19 kanye langeziqondiso zokumelana laleli gciwane eze-lockdown. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhulumende uhlele ukuthi uhlelo lwekhala luqale lonyaka ngenhloso yokuba abantwana bathole ithuba lokuthola eminye imiklomelo engaba yisilinganiso sokungamashumi amathathu ekhulwini 30% phakathi komnyaka, kuthi enye ingxenye imiklomelo isuke ekubhaleni imihloliso. Inhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ iyalusola kakhulu lolu hlelo langendlela oluhlelwe ngayo, isithi isikhathi esaqedwa ngabantwana bengekhaya nge-COVID-19 lockdown siza kwenza kube nzima ukuba abantwana bancedakale phansi kwalo. Umeli we-PTUZ umnumzana Vusi Muzima Hlangu uthi kabavumelani lohlelo lwekhala.
Nanzelela ukuthi uhulumende useqhubekele phambili wafaka ingxenye yezemfundo le ebizwa ngokuthi continuous learning assessment ikhala. Kodwa ke ngombono wami, ngombono wethu njenge inhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, sibona ngani ke linto yona into enhle ukwenzela ukuthi abafundi bahlolwe ngokupheleleyo. Kodwa ke indlela efakwa ngayo mbona ngani umhulumende uyaphambanisa kakhulu. Sikhangelele ukuthi khathesi akuzange kube lamalungiselelo aqondileyo ukuthi abafundi bafundiswe kuhle continuous learning assessment. Njalo nje lababalisi kabazimiselanga kakhulu nje kabalungiselanga kakhulu ukuthi benze umsebenzi.
Umnumzana Themba kuyemabhikwa owenye inhlanganiso njalo yababalisi e-Amalgamated Raw Teachers Union ATUS uthi iningi lababalisi vele kabatholanga imfundiso eneleyo yokuthi balusebenzise njani uhlelo lolu.
Thina njenge ATUS sithanda ukucebisa uhulumende eqala ukukhuluma ngekhala continuous learning assessment umnyaka wona lo benza ama workshop ukuba i continuous learning assessment le kwakumele iqale kanye le curriculum entsha ngoba iyingxenye yayo. Kodwa ke uhulumende sehambe phambili ngokuthi ikhala isebenze lonyaka. Siyibona term esivule lona elokubhalwa kwemhloliso ye-ka grade 7 o-level le-A-level.
Uqhubeke esithi abantwana abafunda emaphandleni baphazamiseka kakhulu ngokuvalwa kwezikolo ngenxa ye-COVID-19 lockdown.
Ngingaka i-COVID ivele ivimbile amalungiselelo awemhloliso yabantwana esengibaqambile okokuthi dingaba nethuba lokuthi bafoka. Nxa sikhangela abantwana ukuze enelise ukukhava isidingakala inyanga zingu-9 okathesi abantwana inyanga ezinhlanu sithema abayifundileyo nalezi nyanga ezikhona kathesi mhlawumbe vela zifike ezinhlanu sesingathi eziyisithupha.
Imizamo yokuthola abogatsha lwezemfundo yehlule ukuthi isikhulumeli sogatsha lolu umnumzana Tawungana Ndoro ubengaphenduli imibuzo ethunyelwe yi-Studio 7. Kumaviki esanda kwedlula ugatsha lwemfundo ye-primary le-secondary luthumele izikolo umbiko wokuthi kumele zincedise abantwana kuhlelo lolu. Luqhubeke luveza ukuba ngemva kokuphiwa kwencwadi zokufundisa ama-curriculum nokulungisela imihloliso ka-2021 ababalisi bonke sekumele baqale ukufundisa besebenzisa uhlelo lwekhala. Uhlelo lwekhala luzasetshenziswa kubantwana abaloba imihloliso yezifundo zebanga lika grade 7 lezebanga lika form 4 lo 6. Ababalisi kuzamele baphathise ngokuhlela okwenziwe ngabantwana phakathi kwenyanga ezintuthwane zomnyaka lapho abafunde khona bengakalobi imihloliso ukuze bathole imiklomela esilinganiso sokungamachumi amathathu ekhulu 30% evangezelelwa kulokho abayabe bekulobe kumihloliso. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ibandla leMDCT elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora lithi kalikabambanile leMDC Alliance eMathebeleland South, lapho kubikwa kuba amalunga amabandla la asedonsa ndawonye esenzela ukunqoba kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023. Iphephandaba leNewsday libika ukubana umnumzana Bekezela Maplanka lomnumzana Yanga Moyo abakubandla leMDCT benze umhlangano ngempela viki lamalunga ebandla leMDC Alliance bavumelana ukubana kwenziwe lokhu njalo kungasaxotshwa kumakhanseli lakudale lephalamende abadlelana lomnumzana Nelson Jamisa. But ukubisela muva amabandla aphikisayo kuwabona esilwa nsuku zonke. Kasenelisanga uxoxa ngodaba lolu lo Moyo lo Maplanka. Kodwa umnumzana Witness Dube ubona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leMDCT utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukubana ibandla lakhe kalazi lutho ngokwenzakale esabelweni seMathebeleland South.
Isinqumo sokusebenza ibandla libambisana lamanye amabandla sithathwa lugatsha oluphezulu olwe-National Council. Ngakho akungeke kube liqiniso ukuthi sesingene ekubambisaneni okunjengakhonokho ku-province ye-Matabeleland South. Nxa kuyikuthi bacho into enjalo kuyabe kuyinto eyizifiso zabo ekhona izabuya kubandla lonke, ngoba akusetshenzwa ngokuthi i-province le-province ifisana, kodwa kulandelwa lokho okufunwa libandla kube sokusenziwa kuma provinces wonke ilizwe lonke leZimbabwe. Kodwa kumele abantu bakunanzelele ukuthi ibandla leMDCT liyakholelwa kakhulu ekuthini amabandla asebenze ebambisana. Yikho nje libona ukuthi umkhokheli wethu uMonzora uqinise iMDC Alliance umbutho esasilawo ngo-2018, kanti njalo uselande abanye abakhokheli bamanye amabandla abangafika bona 15 15 esizabazisa ngokuhamba kwesikhathi ngokugcweleyo, ngoba ingxoxisano labo zisaqhubeka. Ngakho siqhubeka nje ngawo umbono kababa uMorgan Twangirai ukuthi sisebenze sibambisana singamabandla amaningi ukuze silethe utshintsho ekubusweni kwelizwe leZimbabwe kwezepolitiki.
Mnumzana Witness Dube ubona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leMDCT elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora. Ubexoxa leStudio 7 lapho iseHarare. Umnumzana Felix Makalela Mafa, umsekeli wesikhulumi sebandla leMDC Alliance, uthi akumelanga amabandla aphikisayo adlephani.
MDC ayixabani lamanye ama-opposition political parties ngenxa yokuthi sikholwa ku freedom of association, freedom of expression, freedom of press, freedom of conscience. Lamanye ama freedom aku constitution ye Zimbabwe, lama international conventions and documents. Ngalokho sifuna ukufaka dandalaza ukuthi asingalisodwa siyekele umziki uhamba ngenxa yokuthi sonke ama-opposition sithwele nzima izanu yasihlukuluza, izanu yasibulalela abantu, izanu kayinanzeleli ukuthi lathi singabantu abafuna ukuphila. Kodwa-ke mahlabezulu asisoze sithule siqakezele abantu abasichaphazayo abathi thina iMDC Alliance sifanana lezanu PF. Lokho inhlamba, ngoba iMDC Alliance ayilagazi ezandleni, njalo ayizange ibulale isizwe sikamthwakazi lesikamambo, almost 20,000 civilians ezabulawa yigugurawundi. Ngibona ngani singahloniphana sikhankase singathethisani sifaka ama objectives ethu lokuthi simeleni hayi kuvunyelwe.
Umnumzana Felix Magalela Mafa umsekeli wesikolomeli sebandla le MTC Alliance uthumizele iStudio 7 umlayizelo lo ekobulawayo. Live talk lamhlanje sikhangela isimo sokumelana le coronavirus eZimbabwe lohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19. Abenhlanganiso yeZimbabwe Physiotherapy Association bathi lanxa indlela ye-physiotherapy isetshenziswa kabanzi ukwehlisa inhlungu zeqolo, kuqakathekile ukubana abantu badinge ulwazi olweneleyo lokuzivikela kulesi simo bengikehlelwa yilezi nhlungu. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Okhokhela inhlanganiso eZimbabwe Physiotherapy Association umnumzana Dennis Body uthi i-physiotherapy iphathisa ukwehlisa inhlungu zeqolo ngokwelula amathambo okwenza ukuba umzimba ugcine uzelapha ngokwawo kungela kunatha imithi loba amaphilisi amaninginengi.
Indlela zokuphakamisa imithwalo, indlela zokwenza imisebenzi endlini, indlela esihlala ngazo sisebenza kumakhompyutha, le ndlela esidlala ngayo imidlalo kuqakathekile.
UDokotela Blessing Mushonga ophathisa kumpila kahle ngendlela ezigoqela ke le mithi yendulo evela ezihlahleni ezomisiweyo kumbe ezisetshenziswa zimanzi ezama-herbs uthi lolu dubo lwenhlungu zeqolo bazibona ikakhulu ebantwini ababe sebekhulile. Uthi ukuvikela isifo singakatholakali kuvele kuyinto eqhakathekileyo okumele abantu bakunanzelele empilweni yabo kulokuyadinga uncedo lokwelatshwa sokwanakele. Umnumzana Terence Moyo oyingcwethi kwezokuqinisa umzimba lokwenxabela ukukhulubhala i-wellness le-weight loss uthi inkinga eziningi ezigoqela inhlungu zeqolo lezinye zingenxabelwa abantu bangananzelela indlela abaphila ngayo behlise ke ukuzimuka. Umnumzana Bhoti uthi usizo lwe-physiotherapy solutholakala kalula kulayizolo okungaphathisa uzulu odinga lolu sizo.
Izibhedlela zezabelo zonke lezibhedlela zama-district eziningi sezilalo uncedo olunje lama referral hospital onke elizweni.
Ingcwethi zezempilakahle zithi kuyajabulisa ukuba ilizwe selengezelele izifundo zabazingcwethi kuzokwelapha ngendlela ye-physiotherapy ekolitshini le-University yeZimbabwe. Ngomnyaka ekolitshini leli kugxiba izifundo ingcwethi yale indlela yokwelapha abangaba ngamashumi amabili kusiya kwamabili lanhlanu osokudala ke ukuba babe banengi elizweni. Udubo lwenhlungu zeqolo i-lower back pain lubikwa luhlasela isilinganiso sokuphakathi kwamachumi amathathu kusiya kwamachumi atubaminembili ekhulwini emhlabeni jikelele. Lolu dubo lubikwa luvame ukuhlasela asebekhulile. Ngimele iStudio 7 eHarare ngingumark Peter Ntambe.
Esigabeni lapho esipha ithuba abalaleli abakaStudio 7 ukukhuluma imibono yabo, uEzra Chisa Spanda walomsakazo uxoxe loThemba othi yena ulisela, uthi yena utshontsha amafoni ezimoteni yezindlini lezinye indawo. Ake sizwe ingxoxo le uhlelo oluphume emoyeni olweZimbabwe Today asixoxeni esilethulela enkundleni yokuxhumana eye-Facebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Ndende tungumani kama.
Natemba.
Yes, Temba. Where is that in Pili now?
I don't feel the Sula Nyayeva.
We are told. Okay, what do you want to do?
I'm a phone, we are searching.
We are searching, Banti. How are we coming to 3D?
But I'm going to go out in your police motor and scale.
Now land to moon of shadow. So you wouldn't see my
lawns
with visit. So now figure up any mountain for Wednesday.
A mountain? I can't tell you, Mama. I'm not sure. I am not going to be able to get
the money.
Lapho ke sizwe uIsrachisa Sibanda ixoxa loThemba othi yena ulisela bebexoxa kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethelela inkundleni yokuxhumana yeFacebook kukhasi leVOA Ndebele. Kwezemidlalo.
Thank you.
Singeke ihlukane izihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezigokhela abantu bakubulawayo bamanyene labanye emhlabeni jikelele ekusunguleni umkhankaso wemfundiso yokulimukisana ngomkhuhlane wemvukuzane yebele ngale nyanga kamfumfu eye breast cancer month. Abazali lababalisi bathi uhlelo olutsha olokuhlola abantwana besikolo ingxenye yokusebenza kwabo phakathi komnyaka bengakalobi imhloliso ole continuous learning assessment soluphazanyiswa lubhubhane lwe-COVID-19. IZimbabwe isiyenelise uhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu 3.1 million ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngupraxitus Jeremiah ngesithi asidibaneni ngo-half past six kusasa ekuseni.